Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinovimba kuti muri kufara panguva ino yezororo reChristmas negore idzva. Kuno chinongova chando choga choga. Ini ndini Taronoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chii chatingatora mugore rino ra 2022 zvarakupera nezvakatifadza nezvakatigumbura nezvatakadzidza?
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kurwisa uori nekupedza mhirizhonga zvinofanirwa kuva zvinhu zvekutanga zvinoitwa nehurumende mugore dzva.
Zvatiri senyika pare zvino tinotenga zvitengwa zvakawanda kubva kune dzimwe nyika, naizvozvo tinenge tichida kuti tishandise maUS dollars.
Hurumende inokurudzirwa kushandisa mari yekunze kuti uori huite ushoma. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti achisi chokwadi kuti masangano akazvimirira anopindira mune zvematongero enyika, kunyangwe hazvo munhu wese ane kodzero yekuita izvi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti nyika ichipinda mugore dzva, hurumende inofanirwa kuisa pamusoro pezvainofanirwa kuita nyaya dzekurwisa uori nokupedza mhirizhonga. Vanodzidzisa zveupfumi paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti nyaya yeuori ndiyo iri kutadzisa nyika kubudirira muzvinhu zvizhinji, vachiti zvinhu zvose zviri kunetsa munyika zviri kukonzerwa neuori. Naizvozvo hurumende inofanirwa kurwisa uori zvine simba kuti zvinhu zvitange kufamba zvakanaka munyika.
Gore ra 2022 tingati su rarakatiomera samaZimbabwe, angava tiri mhiri uno kana tiri kuZimbabwe, kunyanya vari muZimbabwe. Asi mukuoma imomo munenge makatipa zvidzidzo zvokuti tingararama sei. Zvinhu zvakatiomera kudai zvingava zvamatongerwo enyika, zvingava zvoupfumi kana kuti zvokugarisana mumishawo mutakaona zvakatiomera kezvino gore rakupera, magetsi achishayikwa tina, zvekare gore rinopera makore ese taakupemberera kubatana unity yachochi kuZimbabwe iyaiyi yakaiswa muna December muno pamwe chete neChristmas. Chii chatingatora mugore rino ra 2022 zvarakupera nezvakatifadza nezvakatigumbura nezvatakadzidza mugore irori kuti tinatsa kuumba gore ra 2023 dzairi?
Pindurai mubvunzo wenyu Professor Masocha, igore rakadini ramunotarisira?
Ringe riri gore rinozobuda rinomukurumbira kwatiri isu vanhu vomuZimbabwe, zvatiri kuenda kumaelection uko. Ngatichipinda mugore dzairi ra 2023 takabatana, zvatiri kuyeuchidzwa kuti kune unity accord irimo muZimbabwe. Ngaisangova chete yomusi umwe chete, ngaive unity inoratidza kubatana kwedu samaZimbabwe tichipemberera patinoenda pana 2023 pana January apa. Zuva nezuva ngaribatwe muZimbabwe sokuti izuva rokubatana. Pachaikwe munhu ucharova mumwe, munhu uchabudza mumwe nena amire nenyaya yekunyanyanyanya nyaya dzepolitics dzataakuenda kumaelections. Tinovamukurumbirawo kurovana, mukurumbirawo kuurayana, tozoti isu gore ropera toti kwaane unity accord. Unity ipi yacho kana gore rose rapera tichitukana tichirovana? Zvekare takavamukurumbirawo kuti nyika inovakwa navene vayo, tikazvitambira isu. Asi tichidatsofana kudzidzisana kuti nyika inovakwa nevene vayo chete, kana venuwe wakabatana vasinga tukani vasinga rovani ngati matane maoko chese tichienda kunovota kana tichienda kumarari ngati ratidze kubatana kwedu kwatinoziva kuti ndio kwatapemberera muna December munomu
Sisa makatarisira kuona chichitika mugore ra 2023 Professor Masocha.
Chandaka tarisira ndicho kuti kunyanyanya vatungamiriri venyika vatungamiriri veupfumi vachandiwa pamwe nokuwavo vamwe vanhu vakapa mazano avo pamwe nokuwa ruzhinji rweZimbabwe kurwadziwa kwavo pamwe nokunzwa zvichemo zvavanhu vomuZimbabwe zvokuti uri
Abo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7 zvichakadaro imwe zvenyanzvi mune zveupfumi inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi hadzisi kurwisa uhuri nemoyo wose pasi pose amai Chenai Mutambasere vanoti kushandiswa kwedhora remunyika rine huremu kunochinja zuva nezuva ndechimwe chezvikonzero zveuhuri muZimbabwe vachiti yava nguva yekuti Zimbabwe ichishandisa mari yekunze ine huremu hwakasimba husingachinji zuva nezuva
tava nenguva tichishedzera kuti patiri iko zvino tadii kuchiti tishandise currency imwe chete kunyanyanyanya taita zvedollarization asi hurumende iri kuramba yakatsika madziro iyo ichiti ngatirambe itine multicurrency Multicurrency iyi ndo imwe nzira iri kurasa mari munyika tinotarisa tichiona interchange auction vamwe vari ku interchange auction ndinotenda kuti mugore rapfuura vakapiwa mari inodarika 500 million iyi mari vachipiwa nemutengo wakaderera zvisingaiti uku kunova kurasa mari munyika zvakare
Saka kushandisa mari dzakasiyana siyana kana kuti multicurrency kungabatsira sei apa amai Mutambasere
kuva nemulticurrency kunoita zvare kuti pese munhu paanenge abata Zimbabwe dollar ari kutomhanya kuti atsvake maUS dollar nekuti zvatiri senyika pare zvino tinotenga zvitengwa zvakawanda kubva kune dzimwe nyika naizvozvo tinenge tichida kuti tishandise maUS dollars so ndinoona kuti nyaya yemulticurrency regime yekuti tinoshandisa mari dzakasiyana siyana ndo zvakare imwe nzira iri kuita kuti mari irasike munyika
Amai Mutambasere, chii chiri kukonzera izvi uye zvoitwa sei?
Mubepa reHerald, hurumende iri kutaura iyo kuti inofungidzira kuti nyika inorasikirwa ne 1.8 billion US dollars pagore kuhungori. Tinozotarisa zvakare kuti mari iyi inofanira kunge yakatopfurikidza 1.8 billion kunyanya takatarisa nyaya dzinoitika kumining kwatinongonzwa kuti ningi na ningi vazobatwa vari ku South Africa pa airport vakatakura gold inenge isina kuverengwa inenge isina kupiwa mvumo kuti ibude muZimbabwe so takabatanidza hungori wema sectors ese kumining hungori waonekwa nehurumende kuti pane 1.8 billion nezvimwe zvakadaro tinoona kuti nyika iri kurasikirwa nemari mari inova ichikwanisa kushandiswa munzvimbo dzakaita semuzvipatara munzvimbo dzakaita semuzvikoro vanhu vachibatsirikana
sika amai Mutambasere Zimbabwe handiyo yoga ine dambudziko rezveuori Zimbabwe haisi kukwedzawo here kurwisa uori sedzimwe nyika
Avo vanotarisa nyika dzese vachida kuzwisisa kuti nyika iri kuita here mazano kuti idzikisire nyaya yehumori vanoona kuti Zimbabwe inomezhwa iyo iri panumber 157 of which number 180 ndo nyika inenge ichinzi iyi nyika haina zvairi kuita kubatsiridza corruption izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe haisi kuita zvakakwana kuti ikwanise kunadzogadzirisa nyaya yehumori nokuti kuti tizobatwa tiri kumanumber 157 kana 160 izvi zvinova zvaiva kupera kwa 2021 zvinoratidza kuti hurumende haisi kuita zvakakwana kuti idzore humori munyika
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi amai Chenai Mutambasere vari parunare kuBritain neStudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vanoti hurumende haingakwanisi kuita mabasa ari kuitwa nemasangano akazvimirira. Dr. Kika vanoti hachisi chokwadi kuti masangano akazvimirira ari kupindira mune zvematongero enyika uye anofambisa mari zvisiri pamutemo, vachiti hapana sangano rati rasungirwa nyaya yakadai. Dr. Kika vanoti ivo nemasangano mazhinji vari kuita hurukuro dzekuona kuti biri rokuvandudzwa kwemutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti PVO bill risaitwa mutemo. Dare House of Assembly rakatopasisa biri iri asi harisati rakurukurwa nedare reSenate kuti rigoendeswa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti risainwe kuva mutemo wenyika.
Ndobasa reCivil Society number 1 kuti tisolve maproblems atinosangana nawo kumacommunity edu tega sevanhu semacitizens, civic duty yedu. Chechipiri kuti tinge tichibatsirana nehurumende yedu, hurumende haingazvigonei zvese. Chechitatu kuti tinge tichitarisa kuti hurumende yedu irikushanda sei. Takatarisa muZimbabwe nyaya dzeutano, nyaya dzedzidzo, nyaya dzecivic education, basa rizhinji riri kuitwa riri kuitwa nemasangano akazvimirira oga. Takatarisa maindicator edu emaSDGs, Sustainable Development Goals, kunyangwe Vision 2030 yemuZimbabwe, kunyangwe National Development Strategy 1 yemuZimbabwe, hurumende haikwanise kuachiva zvese zvaiva kuti inoachiva pasina macitizens, pasina masangano akazvimirira oga. It's a recipe for failure.
Kimini semasangano akazvimirira pane zvamunofunga kuti mungaita here pamusoro pebiri iri risati rava mutemo?
Hongu, kubva pakabuda biri iri hatina kuzorora. Minister of Public Service, Labour and Social Welfare inova ministry nemasimba ekuregulata ma NGO tataura navo kwenguva yakati kuti. Vamiririre nenguva yeparliament maMP tataura navo kwenguva yakati kuti, kusanganisira portfolio committee iri kudila nebiri yepublic service, labour and social welfare. Minista vanoona nezvejustice vaZiyambi takasangana navo. Reserve Bank ngevefinancial intelligence unit takataura navo. Kuna speaker of parliament takaisa zvinyorwa zvakati kuti, kusanganisira mapetition, kusanganisira tapa. Saka tine zvizhinji zvataiita, kusanganisira analysis ine yakaitwa nevanoziva nezvemutemo, kurakidza kuti mutemo uyu uri kuendera nebumbiro redu uyezve ndezvipi zvaungazokonzerese zvingatikanganise. Zvese izvi taita, tiri kuramba tichitaura nemaMP, tiri kuramba tichitaura nehurumende kuti vange vachiwithdrawa mutemo wakaita seuyu. Hausi mutemo wakanakira nyika, mutemo unoshatira tose. Asi chatiri kuona ndechekuti mutemo uyu uri kupushwa nenyaya yekuti kune avo vari muhurumende kana kuti kuruling party vanoona sekunge masangano akazvimirira oga, maenemies of the state. Vamwe ndo vanoona nge masangano akazvimirira oga achavakanganisa pane zvavari kuda kuita pamaelection next year. Saka tinoona chiri chechikonzero chikuru chiri kuita kuti hurumende irambe ichipusha mutemo iwowo, kunyangwe tese tichiziva kuti mutemo uyu hauna kutinakira. Kunyangwe ivo vehurumende vanoziva kuti mutemo uyu hauna kutinakira senyika, hauna kunakira macitizens eZimbabwe.
Dr. Kika, nyaya inotaurwa nehurumende yekuti masangano akazvimirira aya anopindika mune zvematongero enyika, munotii navo?
Chekutanga ndechekuti section 67 chamu 67 checonstitution yedu, bumbiro redu, chinotendera ani nani zvake kuti ave nekodzero pakuparticipata panyaya dzekumatongero enyika. Saka kunyange zviri kunzi masangano akazvimirira oga ane chaari kuita pamatongero enyika ikodzero yavo, asi reality chaiyo paground ndechekuti handizvo. Vazhinji masangano akazvimirira oga vari kuita zvinhu zvine chekuita nekubatsira vanhu mumacommunities, vari kuita mabasa ane chekuita nepoverty reduction, vari kuita mabasa anechekuita nesocial protection, kune vamwe vari kuita mabasa eanti-corruption, kune vamwe vari kuita basa rekudzidzisa vanhu kuti vazive kodzero dzavo dzekuvhota, kodzero dzavo pasivo political rights, masocial economic rights, maenvironmental rights. Saka hachisi chokwadi kuti masangano akazvimirira oga ari kuita via mupolitics dzenyika. Kana aripo ndevapi? Kana pane mutemo unoti izvozvo hazvitenderwe, ngavasungweka. Kune zvekare vari muhurumende vari kuti masangano akazvimirira oga ari kuita money laundering, chinovachikwa zero chaka chatiri kupiwa kuzidwa chakaita kuti dzwei dzwei asi sisi kuti senyika tine mutemo yakakwana inoti planning ya money laundering kana pane sangano riri kuzivikanwa kuti iri kuita money laundering ngavasungweka asi semaziro edu hapana kana mumwe achasungwa muZimbabwe nenyaya yemoney laundering kumasangano akazvikorera kuti hazviko.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musakika vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Rimwe gweta rinowira kodzero dzevanhu rinoti nyika ine mitemo mizhinji uye yakasimba mukurwisana nekubatwa chibharo kwevana vadiki vachiti chinhu chikuru chinofanirwa kuitwa kuona kuti vanhu vanobatwa nemhosva iyi vapiwa mitongo yakaoma. Gweta Kenneth Masie vati sezvo vamunangagwa vachiwirirana nevakuru vedzimwe kereke dzinopomerwa mhosva dzerudzi urwu vangabetserawo nekutaura pamusoro penyaya iyi kuvakuru vemakereke awa. Sangano reZimbabwe Gender Commission riri kukurudzira hurumende kuti idzike mitemo yakanangana nemakereke senzira yokurwisa dambudziko iri. Vamasiye vanoti hurumende isafunga zvokudzika mitemo yakanangana nekushanda kunoita makereke asi kuomesa mitongo inopiwa vanhu vapara mhosva iyi.
Nyaya yekuregulata machurch inyaya inonetsa nekuti bumbure dero mutemo rinotaura kuti munhu wese ane freedom of religion and tichatarisawo pasi rese and even munyika dziri progressive tinoona kuti hurumende kana kuti state inowanzoda kuzviseparata from machurches. Zvinhu zvinonetsa kuregulata yatingati religion because pachirungu tinoti inenge iri fine line between kurambidza vanhu kuungana vachinamata nekuva regulator muchida kuona kuti vanombofambisa sei zvinhu zvinoitika mumachechi mao. Inyaya yekuregulata yatarwa neagenda commission inyaya iri kubvira panyaya dzekuabhuzwa kuri kuitwa vana mumachechi imomo. Nyaya yeabuse kana kuti early child marriages kana marape hainganzi inyaya inova nechokuita nereligion kana kuti church pachayo. Inyaya inoona kana kuti inenge ichitaridza kuti pane chiri kushota panyaya yekugadzirisa yatingati mitemo muZimbabwe.
Vamasiye, nyika yakatarisana nedambudziko rekubatwa chibharo kwevana, sei imi muchiti makereke asaitirwa mitemo?
Mitemo irimo muZimbabwe inotaura kuti kana munhu akarepwa anosungwa. Mutemo irimo muZimbabwe yekuti kana mwana akabhuzwa nemunhu kungave mumachechi kana unhu zvake anosungwa. Saka apa hatingamanyiri kuda kuregulata machechi isu tisati tadzika dzika nemutemo wedu watinawo muZimbabwe.
Pane umbowo here wekuti makereke ndiwo ari kukonzera kubatwa chibharo kwevana vadiki?
Umbowo kana kuti evidence yekuti vana varikubata chibharo muZimbabwe kumachechi iripo zvayo, ende pane masangano akabudisa mareport ekutaridza kuti pane machechi kunyanyanya aya machechi anonzi H-postori kuri kuonekwa vana vamwe vachiitiswa nhumbu ane vanhu vesangano vanotove vanhu vakuru. Ende pane nyaya dzakabudawo mavhiki apfuura kana kuti mwedzi yapfuura yemwana anga akaitiswa nhumbu anga ne yatingati makore mashoma shoma ekuzvarwa. Saka makesi zvakadaro ari kubuda kumachechi endi masangano acho ndo masangano anonzi H-postori. But tinoona kuti masangano yayo nyangwe zvinhu zvakadaro zvichiitika tikuona kuti vatungamiri venyika nana president ndiko kwavanenge vachitambira tambira. Saka nyaya dzakadai so nyangwe dzakaitika kumasangano iwawo zvinhu zvatikuona kuti hapana vanhu vari kusungwa kana vachisungwa tikuona kuti hapana yatingati setting example yekuti zvinhu zvakadaiswa zvifanira kumboitika muZimbabwe nenyaya yekuti vanenge vachiita senge kuti vane ma political connections zvakadaro ende uyezve vatungamiri vedu panenge vachienda ikoko kumapostori kana kumachechi yayo hationi vachitaura nyaya idzodzo kutaridza kuti pane yatingati pachirungu impunity kana kuti kumbunyikidzwa kwevanhu vanenge vachida kubuda mumasangano yayo kuti vachiripota manyaya dzakada sedzerapes serious saka tungoonawo zvinhu zvidiki diki zvichiitika but hatizi kuti machechi ese ari kuzviita ndosaka tichizopokana pakuti hurumende kuti izopindura pakuregulata machechi panogona kunetsa nekuti zvinobva zvakanganisa yatingati right year religion kana kuti right year church establishment year church inova iyo inofanira kurespectwa pasi rese
vamasiye iyo nyaya yokubatwa chibharo kwevana ingamiswa sei
nyaya yokubatwa kwevana ndinoona sekuti inopedzwa nekuva serious panyaya dzokushandisa yatingati mutemo yedu yatinayo criminal law yatinayo muZimbabwe the criminal code inotaura kuti kana munhu akarepwa angave mwana mudiki angave munhu mukuru zvisinei nokuti ari kubva kupi kusangano here kupolitical party here kana kupi anofanirwa kusungwa nyaya idzodzo dzofanirwa kuinvestigatewa ende uyezve dzimwe nyaya dzinozoitika ndeyekuti kumatare acho tinoona kuti vanhu vakadaro havasi kupuhwa mutongo wakasimba saka zvinhu zvokuti panoda kugadziswa the judiciary system ne the criminal system yedu yemuZimbabwe kuti vanhu vakadaro vabatwe vaitwe example kuti zvinhu zvakadai so hazvifanirwa kuitwa ende panofanirwa kugadziriswa yatingati ma punitive measures kana kuti ma punitive measures nema sentencing pafa kuti anonzi ma sentencing guidelines kuti hongu tinogona kusa regulator kuma church but sezvo church riri sangano rinoenda vanhu vachizvipira kuti vari protected kana pakaita munhu wesangano kana kuti vanhu vechurch vanoteka advantage yesituation iyoyo vachizombunyikidza vana vachirepa vanhu vachirepa vana vachirepa vakadzi makoti anofanira kuva achizogadzirisa mutongo wavo avanopa vanhu vanenge vachibva kumasangano iyoyo because vanhu vanenge vachitrustwa nesociety kuti vari kuprotekta vanhu vana
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vamasocha ndinovapa sando dzavo vamasocha vanonatsotaura chaizvo chaizvo nemunemo ndokutaura chaiko chaiko kwemunhu akadzidzira basa rake kuti zvana mugwadi zvokuapoindwa izvo kungonzi garapo vasina chikoro ukanzwa vamasocha vachitaura unosunzwa kuti aiva kutaura zvinobatika ndoo vanhu vamunofanirwa kugara muchifonera ava vakatarisana vamasocha vanoziva zvavanotaura aiwa sandu dzako mudhara socha sandu dzako mudhara socha
vambalula dzinonyatsokukwana dzakakwana chaicho dzibrand dzinyini dzakanyatsoko zvinokufadzai here macitizen ekuZimbabwe achipiswa nemasouth african muno izvo muri kutidzinga muno kuti dzokere kuZimbabwe but imi muri kusapota ZANUPF nekuti kwanzi ZANUPF ngaitonge kusvika madhungani amira nyanga hamusimi citizen ekuZimbabwe just leave Zimbabwe siyanai nezimbabwe irege yakadaro Zimbabwe isu tiri macitizen tisichasarudza hurumende yatinoda kuti titungamirire chinambo chokuti imi mubudi vemunangagwa pachena mutauro munangagwa kuti munangagwa isa mamabasa munyika yako vana vako vauye vave vagare kumba siyana nokuuraya vanhu siyana nokurova vanhu siyana nokusunga vanhu vasina mhosva izvo ukatarisa jobscar akasunga akasunga igwechibi jobscar havasi kumupa bel nemhosva yekuti vapesana nehurumende imi munosunga here maopposition party enyini malema munomusunga here zvanenge achikudzai chokwadi malema muparamendi makambomusunga here imi muri kumusunga malemu sano kuzai chokwa adike chukuta nika chukwesa na nezo mimi mchita ya nimi mzame mjita ula wambalula mutitire mushe mazuzi kwa kaka muti kwa nile wambalula
ah, ee mungu wajie ya nuti kwa nzili tini mshulira ya Christmas ya kata mungashulira wani Christmas ya kata mungu mzimu mwini miwa janyiri ya kutangane kukwe zile nai hapana chekucho mbo ita wishi hapa hapana chekucho wishi mchita uuri unoshkisa wanoesa mtuyefu hapana chekushira wani Christmas ni makate nila jobis kata asina mosha ukuchira mwezi babo inkluti mkazi wasikana wa makateri ya mkazi kwa wa makateri ya murumu wake mkakati ya mchisa asina mosha mjiko sunu hawa ni 6 months ndarango tene kwa asina kutongwa hei kushira ito kushira hapana chekushira jawa nyaro wa soku Niyana na zangu wa asipina za zonga zonto simu za asha tibu mani wewe
Wajobu sikana Wano katika wa mjere waka vraya ani Iwa wana mnangagwa wano ngombe mbuka Habana waka basunga Atindu wa waka para mosa za kakura Za kakurisisa Za kanyanyisa Wano wangani waka afono kuda kwa na mnangagwa Sei wana mnangagwa wasunga pindi mjere mbafa zesa anu makororo anuba mari yenyika avasungwe asungo utakarasima na vaskala vaita sei vaskala vaskala vaso vakapura ya mblessing haisi mosha kuva gwetare muri kana ndatumwa na vanhu vando miririra kuti taura zvakati ndinofangwa kuzvitaura zvakasungirwa vasikana zvakanga zvisingabvi mumashoko avasikana vasikana vakanga vatumwa nemhuri
asira sei muri sei muri sei muri zimbabwe atiurizana kuyeshirove ndirimwe timu yakatosiyana neimwe timu iri kana unyari nevhidhiyo kana kuti tofu chaichaiya yekuti unonge itotaura kuti zvavaita ndezvizvi kana kangokudza kuti handizvizivi inenge totizvi handitozvizivi chaona mapikicha chaiwo nemavhidhiyo chaionyana nemaaudhiyo kana katoti harizvizivi harizvizivi kana rikanga ratoona kuti zvakanyanyezvo togona kuvatodaira kana foni tokumbira vadaire foni vana tanyara nekuti havasi kudaira foni papacha chinyepa zviri pachena
kadima kadipa studio 7 zino zinoti gwadza kuti vasikara vabude mujere zinoti gwadza vasikara vagara nguva refu ende zano yekutonga neuoro isu tipo si tosapota nozonzwa misto tifanga tone uyu avangoti abude nhasi unoaenda kudare vamurambira kuti abude ivo vanhu vezano vanosunga vanhu vasina mhosva asi ivo vari kuuraya vanhu vanhu vezano havasi kusungwa wetirikusi vari kusungwa iyo zano nyika yadeketera nyika yose nenyehuwodo hakuna munhu achaida zvinovatova nembaba negeorgi
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitimudza zvamunofunga pane zviri kuitika nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kurwisa uhuru nekupedza mhirishonga zvinofanirwa kuva zvinhu zvekutanga zvinoitwa nehurumende yemugore dzva hurumende inokurudzirwa kushandisa mari yekunze kwenyika kuti uori huite ushoma sangano rezimbabwe human rights ngo forum rinoti hachisi chokwadi kuti masangano akazvimirira anopindira mune zvematongerwo enyika kunyange hazvo munhu wese ane kodzero yekuita izvi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti hurumende isambofu yekudzika mitemo inobata vemakereke senzira yekupedza kubhinywa kwevana vadiki tashika kumagumo echulongwa chedu cha nasi iva inesu zvakare manyero anasi apo tichikupai zvimwe dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko echayaguru Chris Gande nenhau dzeEastern Development.